Kumanika Land kwandino wandini provincial youth chairman wemanika land province. Urongwa wedu uri kufamba zvakanaka. Mangwana makuseni tiri kumukira kunanga kuHarare. We have mobilized enough resources in terms of buses, trucks, railway, and private vehicles. Nechikafu chinokwana kuvadelegates edu atutakura semanika land province.
Ko tiri kunzwawo vamwe vari kuti vechidiki vezanupf vari kumanikidza vamwe muzvikoro kuti vavape mabhazi nekuti vamwe vabhadhare mari. Ichokwadi here icho?
Fundraising takaita semanika land province kumadzishamwari atinawo seyouth league yezanupf. Tikaita fundraising watungamirire mubato medu. Tikapuwa enough resources. Hakuna kana munhu akamanikidzwa kubhadhara kana sendi.
Ko vamwe kava vari kuti ko mari yacho yamurikuda kushandisa ipapa madi maita zvimwe zvirongwa zvinobatsira kana vechidiki.
Zvirongwa zvekubatsira vadiki semanika land tinazvo zvatakaita lined up kuti mayouth tione kuti vaone affordable stands, vawane land reform, vabenefite kuland reform, vabenefite kunyuka maitwa set up kumanika land province, the new kamarema diamonds. We want to ensure kuti a lot of locals will benefit. Saka haiwa sasika hao urongwa kuti vayouth vawane chowiri tinawo wakawanda kumanika land kuparura kutanga next week.